vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhaumo Harare nhasi vajameson timbe avo vanga vari munyori mukomiti yakaumbwa nebato iri kuongorora mai masocha vati tsvakiridzo yavakaita yakavachenura
patakaongorora zvese zvatakapuwa angaiva madhokumendi nemawitness statements akaitwa nevanhu vatakataura navo mune zvese izvi vakatiwo mastatements iye ari kuratidza kuti hapana chiri kuratidza kuti hamai masocha vakanga vaine chekuita nekubatwa kwakaitwa Tawanda Muchenyuwa
vatiwo komiti yavo yakaitawo hurukuro nemagweta vamuchenyuwa apo vaiita tsvagiridzo dzavo
vamuchenyuwa sekuziva kwamunoita havamo munyika vari kutori kuchipatara kunze kwenyika izvozvo bati takakurukura nemagweta avo
asi gweta ravamuchenyuwa vanyovan stole vaudza studio 7 parunhare kuti havana zvavakakurukura nekomiti iyi vachiti vakavaudza pachena kuti vamuchenyuwa vanga vasina kuvapa basa rekuti vavamiririre panyaya yetsvakurudzwa iyi
vakauya kwandiri segweta saka ini handisina kupiwa mvumo naTawanda kuti nditaure navo futi vaida kuti vazive kuti iye Tawanda ari kupi saka zvainesa ndezvekuti kwaari hakufaniri kuzikana sezvo ari munhu ari kutyira upenyu hwake
vamuchenyuwa vanonzi pavakapambwa vaive mumota imwe chete namai masocha avo vakazoregedzwa mushure mekumbosungwa nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika uye vari mukuru wemedia center vaernest mudzengi vatiwo zvakakosha kuti kana pane vezvematongerwo enyika vanenge vapomerwa mabasa akaipa vaongororwe zvinenge zvabuda muongororo zvoziviswa
saka izvi zvaitwa zvinokurudzirawo vamwe mamwe mapato ezvematongerwo enyika kuti vave vanomira nechokwadi
kunyange paine vhidhiyo yezvekupambwa kwavamuchenyuwa mapurisa haana kana wati asunga kusvika pari zvino zvinova zvinhu zviri kushorwa nevanorwira kodzero dzevanhu motikari yakapamba muchenyuwa ndeyekambani yembala karendal iyo iri kuti iri kushanda nemapurisa kuti pazivikanwe ainge ahaya motikari iyi panguva iyi asi kusvika pari zvino hapana chabuda kunyange zvazvo dare rakati kambani iyi iunze mapepa kudare nezvemunhu uyu hosi yeunited nations inoona nezvekodzero dzevanhu yeunited nations office of the high commissioner for human rights inoti vanhu makumi mana nevapfumbamo vakapambwa muzimbabwe muna 2019 asi hapana kana munhu mumwe chete akasungwa mhinduro yehurumende kazhinji ndeyekuti vanhu vanonyepedzera kuti vapambwa ndakamirira studio 7 muHarare ndine Rutendo Mawere.